Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 9 kukadzi 2021. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mana ane makumi masere nevanomwe 1487. Sangano reHuman Rights Watch rinoti raisa nyaya yevanhu vechilonga pamusoro-soro penyaya dzariri kufambira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mana ane makumi masere nevanomwe 1487, zvichitevera kufa kwevanhu vaviri nezuro. Vanhu gumi nevasere 18 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro, uye vose vakachitapurirwa muZimbabwe. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi, vanoita mazana mashanu ane makumi manomwe nevapfumbamwe 579. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana maviri nevashanu 205 vafa nechirwere ichi, ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana rine makumi mapfumbamwe nevaviri 192 vakafa. Manicaland ichiteverwavo neMashonaland West ine vanhu zana rine makumi matatu nevatatu 133 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19, vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana maviri ane makumi masere nevapfumbamwe 36,289. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvitatu zvine mazana masere nemakumi manomwe nevaviri 33,872. Mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vanoti mhuri zhinji dzechilonga kuchiredzi hadzisi kuzobviswa mumisha yadzo, vachiti mhuri shomanana ndidzo dzichatamiswa uye dzichatsvakirwa pekugara. Mugwaro ravanyora rikabudiswa nezimlife.com, vacharamba vati mumazuva mashoma ari kuuya hurumende ichazivisa zvairi kuzoita nenyaya iyi, pamwe chete nokuzivisa mitemo mitsva kana kuti statutory instruments yavanoti iri kugadziriswa. Hurumende yakazivisa zviri pamutemo mwedzi wapera kuti vagari vanodarika zviuru gumi nezviviri vari munzvimbo yechilonga vabve munzvimbo iyi kuitira kuti kambani yeDen Diary ishandise minda iyi semafuro emombe dzavo dzemukaka. Matare edzimosva akambomisa hurumende kuti isabvisa vanhu ava mumisha yavo. Sangano reHuman Rights Watch rinoti ratora nyaya yevanhu vechilonga iyi rikaiisa pamusoro-soro penyaya dzairi kufambira. Mukuru weHuman Rights Watch kuChamhembe kweAfrica, Vadewa Mavhinga, vanoti sangano ravo rakanyorera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe chete negurukota rinoona nezvematunhu vaJulai Moyo pamusoro penyaya iyi. Vati sangano ravo riri kushanda nemamwe masangano mukuona kuti vanhu vechilonga havabviswi pamisha yavo zvisiri pamutemo.
Isu vesangano reHuman Rights Watch tatora nyaya yevanhu vekuchilonga verudzi rwechishangani kuchiredzi kuti tiedze kubatsirana navo, nekuti takanzwa vachitaura kwatiri ivo kuburikidza nevatungamiri vavo kuti havadi kuti vatamiswe zvine chisimba kubva kunzvimbo yechilonga kuti hurumende itange mapurazi ekurima huswa hwemombe. Zvadaro isu takataura nemasangano anosanganisira inonzi Macrad Trust iri kumasvingo vanga vachishanda nemhuri yekuchilonga, tikatumirawo mashoko kuhurumende yeZimbabwe, kuna vamunangagwa, kune gurukota rinoona nezve nzvimbo nematunhu vaJulai Moyo, tichivakurudzira kuti zvese zvavangafunga kuita, urongwa hwese hungavapo, ngavaremekedze kodzero dzevanhu vekuchilonga dziri mubumbiro remutemo renyika. Zvakare ngavaremekedze kodzero yekupamukana kumitemo, nekuti bumbiro remutemo renyika paganhuro 74 rinoti pachena hazvitendedzwi kuti vanhu vatamiswe zvine chisimba pasina mutongo unenge wabva kumatare edzimhosva. Ndochekutanga. Chepiri, hazvitendedzwi kuti vanhu vatamiswe zvine chisimba vasina kutaurwa navo, vasina kupiwa mari yekuti varasikirwa neminda, varasikirwa nemisha yavo nemimwe midziyo inoverengeka. Zvakarewo hazvitendedzwi pamutemo kuti vanhu vatamiswe nechisimba vasati vawanirwa imwe nzvimbo yekuenda, nzvimbo iyoyo isina kuiswa zvinhu zvakafanana nezvipatara, zvitoro, migwagwa, zvikoro. Zvese izvi zvinofanira kuti zvinge zvavapo vanhu vasati vataurirwa nyaya yekuti vari kutamiswa.
Mr. Mavinga, matanga nemashoko kuti isu veHuman Rights Watch tatora nyaya yevanhu vekuchilonga. Kana muchiti matora nyaya iyi munorevei?
SeHuman Rights Watch tiri kutora matanho ekukwidza nyaya yevanhu vekuchilonga kuhurumende, kuvatungamiri vehurumende, kuna vamunangagwa, mukuru wenyika nemakurukota avo ese anoona nezvenzvimbo yekuchilonga. Tiine chinangwa chekuti tivakurudzire kuti vasatamise vanhu vekuchilonga nechisimba, vatange kutungamidza kodzero dzevanhu vekuchilonga, nhaurirano nevanhu vekuchilonga, kuti kana zvichinzi zvakodzera kuti vanhu ivavo vatamiswe, ngavapiwe mari dzakaringana, ngavapiwe nguva yakakwana yekutama, uyezve ngavapiwe imwe nzvimbo yakanaka yeminda. Asi zvese izvi ngazvitungamidze nhaurirano nevatungamiri nevanhu vese vekuchilonga. Ndo matanho atiri kutora seHuman Rights Watch. Tiri kuziva kuti kune masangano akaenda kumatare edzimhosva. Tinomirira kunzwa zvichabuda mumatare edzimhosva, asi tinoramba tichikurudzira hurumende yeZimbabwe kuti iremekedze hunhu nekodzero dzevanhu vekuchilonga, kwete kutungamidza huswa wemafuro emombe.
Avo vange vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vaDewa Mavinga, vari parunare neStudio 7. Mutevedzeri wegurukota rinoona nezvematunhu, amai Marian Chombo, vati tivabate nhasi chipiri pamusoro penyaya iyi. Sangano rinomirira vagari vemuHarare nematunhu akaipoteredza reHarare Metropolitan Residents Association rinoti rinotambira nemufaro kusungwa nekumiswa mumatare kuri kuitwa vanhu vanonzi vane chekuita nekutengeswa kwenzvimbo dzekuvakira dzimba zviri kunze kwemutemo. Izvi zvinotevera kutsungwa kwevanhu vakawanda vanosanganisira vaive gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaIgnatius Chombo, pamwe nevanhu vakuru mumakanzuru vachipomerwa mhosva yekutengesa nzvimbo idzi zviri kunze kwemutemo. Chishanu chapfuura, Zimbabwe Anti-Corruption Commission yakazivisa kuti yakange yasunga vamwe vanhu 12 vachipomerwa nyaya imwe chete iyoyo. Nezuro sangano iri rakazivisawo kuburikidza nebepanhau reHerald kuti riri kuferefeta vaiva mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe panyaya yavari kupomerwa yekutora nzvimbo dzekuvakira dzimba kuBorodale vasina kubhadhara. asi sachigaro weHarare Metropolitan Residents Forum vaMarvelous Kumalo vanoti kunyangwe vari kufadzwa nezviri kuitwa vari kukurudzira kuti vamwe vakuru vakataurwa mugwaro reongororo rakaburitswa navatendai uchena vasungwewo. Ngati nzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ngati sesangano mukoma Jonga tinofara chose nezviri kuitika izvi, tichionawo kuti kusungwa kwevanhu nezvimwe zviri kuitika izvi zvinhu zvatingati zvenge zvanonoka kuitwa nehurumende. Asi hatizi kungofara bedzi kuti vanhu vari kusungwa, nokuti tiri kuona kunge vari kusungwa nezvakabuda mugwaro kana kuti ripoti rakanyorwa nekomisheni yakaitwa nemutungamiri wenyika yaitungamirirwa naJustice Tendai Uchena. Nevari kusungwa vacho zvakasiyana.
Zvakasiyana papi vaKumaro?
Vari pamusorosoro vakanyanyotaurwa nezvavo mugwaro iri tiri kuona havasi kusungwa, zvikuru sei vachiri mukati mehurumende iri kutonga yeZANU-PF panguva ino. Tiri kuona kunge vari kusungwa zvine chekuita nemafactions kana kuti mapato arimo muZANU-PF, vachinyanyosunga vakarerekera kune imwewo faction. Asi iyi iri kutonga ine vari kutonga vari padyo nevari kutonga nevamwe hatizi kuona vachisungwa. Saka ndo chete chatingati chiri kutinetsa kana kutikatyamadza panguva ino.
Asi sesangano, munoona here kuti kusungwa kuri kuitwa vanhu uku kunogadzirisa dambudziko iroro rakakonzerwa nekupiwa kana kutengeswa kwenzvimbo dzekuvakira dzimba zviri kunze kwemutemo?
Hatifungi kuti kusungwa uku kwega kwevanhu kunogadzirisa nyaya yenge ichiitika kwemakore ekuvakirwa kwedzimba munzvimbo dzinonyudza nedzimwe dzisina kukodzera, nokuti izvi zvaisaitwa chete nevanhu ivava vamuri kuti maland barons vari kunze. Asi tinoonawo zvakare vari mukati memakanzuru nevari kumusoro kuhurumende vaipindirawo zvakare munyaya idzi, vachiita kuti vanhu vapiwe pekugara munzvimbo dzisina kukodzera dzakaita semawetlands, matoro atinawo, zvakarewo dzimwewo nzvimbowo dzisingakodzeri kunge dzichivakwa. Ndo maonero edu. Saka kusungwa bedzi kwemaland barons amuri kutaura hationi iriyo nyaya ingapedza dambudziko riyi yega, nekuti zvakawanda zvinofanirwa kuti zviitwe kuitira kuti nyaya iyi inge ichigadziriswa.
Saka ndevapi vamwe vanofanira kunge vachiferefetwa kana kuongororwa munyaya iyoyi?
Kusungwa uku ngakusanganisire chero vari mumalocal authorities edu vane chavakabata kana kuitawo, nevari mucentral government vane chavakabata kana kuita kuti dzimba idzi dzinge dzaipapo. Zvisatariswe chete kuti maland barons chete, nokuti aisashanda oka, vaishanda nevanhu vari mumakanzuru, vaishanda nevanhu vari mucentral government. Zvakarewo tinogara tichitaura kuti dai nyaya iyi yedambudziko redzimba yainosiyiwa maoko ngatiti emalocal authorities, nekuti kazhinji tiri kuona paine interference yekuti vamwe vanhu vanenge vachibva nekumusoro vaine matsamba vemakanzuro vachifonerwawo kubva kumusoro kuti itai zvakati, itai zvakati. Saka ndo dambudziko iroro riripo. Ngapave nekubuda pachena, ngapave netransparency panyaya iyi.
Avo vange vari sachigaro veHarare Metropolitan Residents Forum vaMarvelous Kumalo vari parunhare kuchitungwiza naJonga Kandemiri weStudio 7. Vamwe vanoita mabasa ekutengesa zvirimwa nemichero kwaMutare pasi pesangano reMutare Informal Traders Association vari kuchema-chema nemamiriro akaita misika yavo, uye nyaya yekuti imwe yacho iri padyo nepanohodhwa zvinhu zvinozokanganisa mabasa avo. Asi vati kunyange vati kusangana nematambudziko aya kanzuru inenge ichida mutero mukupera kwezuva. Mutori wedu wenhau Lloyd Moyo anotipa nyaya iyi.
Mumwe wevatengesi vezvirimwa ava ndiva Lukunyangani vanoti migwagwa yekuenda pamusika apa haina kunaka zvopakuti vanenge vaine motokari vasade kuendako. Vatiwo pane zvimwe zvichiri kuda kugadziriswa.
Tine chichemo chekuti takapiwa matebo of course. But atina kuisiwa maloka ekuti tipanise kuvharira zvinhu zvedu. Saka munhu uri kutakura zvinhu every day achienda nazvo kumba. At the same time achiza abhadhari guard wekuchengeta premise. Asi pasina paanokwanisa kusiya zvinhu zvake. Isu taifunga kuti pamwe otherwise dai kanzuru yaikwanisa yaiunza guard wayo. Achengete premise yao because premise yakawakwa nedona iyo haina cheyakaita chayo iri kungotangira pakutora mari chete chiti zvese mvura tobhadhara toilet tobhadhara gadhi tobhadhara kutsvaira everything kirina tobhadhara zvese saka indi road yashata zvekuti mafarmers kuti auye pana paka panonetsa izvi
vailesha chishakwe mumwe wevatengesi pamusika wepaacid kuchikanga vanotiwo zvavanotengesa zviri kurohwa nezuva uye kunaiwa
mudziko rangu renda ingere matebhuro eraini reseredza asi kunoku dambudziko rekuti kana kuchinaya mvura inonaya pesa hapatengeseki kana zuva rauku hapatengeseki saka hapatomboshandiki bataikumbira kuti dai zvaii takaidhisirawo kana kutivharira area SSID rikukurire kumadokera ini kuti rione kushandika apa mari inenge ichidikana bati kuti tishande ipo papaka mafruits edu anokasikira kushata ngenyaya yezuwa kana kunaiwa
amai memory machikwa vanoti kuvepo kwemusika mukuru wekuhodhesa pedyo nepavanotengesera kuvakandira jecha mumupunga
ndakumbira dai musika uri kuface two ndaudzoke kumusika kuoni nicheko ngaudzoke kumusika kusakubva ngekuti vanhu vari kufamba vegane tsoka kotenga muna matisina market kanzuri kuyaitora mari every day ndakatoshandira kanzuri munomu dai atitaudo nemabhini ngatehwe nenguva
asi mutevedzeri wasachigaro wesangano remutare Informal Traders Association vaKenneth Chapeyama vanoti vanofara nenzvimbo yavakavakirwa nesangano re-European Union pamwe chete nereke Zimbabwe sezvo zviri kurerutsa mabasa avo uye vave nepekushandira kunyange hazvo paine zvimwe zvinoda kugadziriswa nechimbi chimbi. Meya weguta remutare vaBlessing Tandi vanoti zvichemo zvevatengesi izvi zvinoda kutanga zvagarirwa pasi nekanzuru yose porukwa mazano ekuvabatsira. Kubva pakatanga kuzivikanwa nezvehosha yecoronavhairasi gore rapera, hurumende yakatora matanho ekuedza kuderedza kupararira kwechirwere ichi nekudzivirira kufamba-famba kwakanyanya muvanhu. Zvakapa kuti misika iwedzerwe mumisha inogara veruzhinji kuitira kuti vanhu vatengere kwavanogara zvizhinji zvezvavanoda. Ndakamirira Studio 7 Mamutare ndini Lloyd Moyo.
Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vadoma madzimai maviri emumauto kuti vakwiridzirwe. Madzimai aya vaifanirwa kunge vakakwiridzirwa pabasa ravo mumazuva eutongi hwevaimbove mutungamiri wenyika vaDonald Trump, asi vakuru mumauto vakambomisa kuvakwiridzira pabasa vachitya kuti vaTrump vaigona kuramba kuti vakwiridzirwe pabasa. Air Force General Amai Jacqueline Van Overst na Army Lieutenant General Amai Laura Richardson vachapiwa nyimbe dzekuva ma 4-star general mumauto eAmerica. Vanodzidzisa zvematongero enyika paWellesley College kuMassachusetts muzvinafundo chipo dendere vanoti madzimai maviri aya vanhu vanoziva basa ravo zvikuru. Muzvinafundo dendere vati zvinofadza kuti vaBiden vaita izvi pazuva rekupemberera vanhukadzi pasi pose.
Nhasi mukuru wenyika vaPresident Joe Biden muzuva rekupemberera vanhukadzi International Women's Day vadoma vadzimai vaviri General Jacqueline Van Overst and General Lieutenant General Laura Richardson kuvaisa pazvinzvimbo zvakakwiririra muarmy. Kuratidza neexperience yavo tinoona kuti havana kungosarudzwa nekuti vanhukadzi ayo, vasarudzwa nekuti vanhukadzi vanogona uye vanoziva basa ravo. pavaviri hwavo vanoziva vanoti ivo experience dzavo dzinosvika makore 70 taikwanisa kubatanidza malived experiences avo tichidaro. Vanhu vangava vane makore mazhinji vachishanda vachingopfuurirwa pamapromotion. Izvi zvaiitwa nekuti vakanga vachipa mapromotion zvinonzi vaitya kuti President Trump vaizozvitora sei kuti vanhukadzi ava vaiswa pamberi. Zvichinzi vanhu vaitya kuti zvinogona kunzi politics dzavo dzakanga dzisingaenderarane nepolitics dzapresident Trump. Asi tichitaura pakuti vanhu vari qualified here, vanhu vari qualified, uye vachava ivo mukadzi wechipiri newechitatu kuva ma4-star general mumilitary yemuamerica. Kuratidza neexperiensi yavo tinoona kuti havana kungosarudzwa nekuti vanhukadzi aiwo, vasarudzwa nekuti vanhukadzi vanogona uye vanoziva basa ravo.
So kuona kwenyu munofunga kuti chainetsa vaTrump kana tasvika panyaya dzekusimudzirwa kwevanhu vechikadzi chii? Chii chavanetsa panyaya dzakadaridzi?
Ndinoona kunge muadministration yavaTrump maiva nevakadzi vakati asi vaifanirwa kunge vari vakadzi vekuti politics dzavo dzinobvumirana nemukuru wenyika. Tikatarisa pamapress secretary vakaisa vakadzi vazhinji nedzimwe nzvimbo dzemacabinet secretary. Asi kuti muono wavo vakanga vari extreme conservative. So mafungiro angu ndeyekuti kuda zvainzi majeneral aya vakanyanyisa kuenda pakati nepakati kana kuti vanhu vakanga vasinganyanyisi kurumbidza President Trump. Tinoziva isu kuti President Trump vanoda vanhu vanovapembedza zvakanyanyisisa. Wese akanga asingavapembedzi akanga asingapiwe chinzvimbo chake.
Avo vange vari vanodzidzisa zvematongero enyika paWellesley College kuMassachusetts muzvinafundo Chipo Dendere vari parunhare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Zimlife.com rinoti vazvare Johanna Mamombe naCecilia Chimbiri vaenda kumatare edzimosva uko vamhangarira gurukota rezvemunyika vakazembe-kazembe nemukuru wemapurisa Police Commissioner General Godwin Matanga vachivapomera mhosva yokuparadzira zvisiri pamutemo mifananidzo yavo vasina chavakapfeka. Vaviri ava pamwe chete namuzvare Netsai Marova vanoda kubhadharwa mamiriyoni 10.5 emadhora emuZimbabwe vachiti mapikicha aya akatorwa nemupurisa pavakange vachirapiwa kuParktown Hospital muHarare gore rapera. Mukroniko, gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti hurumende inogona kudzorazve mitemo yokurwisana nokupararira kwechirwere checovid-19 kana vanhu vakasateerera nekuita zvavanoudzwa kuti vaite mukurwisana nechirwere ichi. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Komenda maringe nezviri kuitika kuchiredzi pachirongo. Batawumana ZANU-PF vanozva zvava kutema. Koshakanzi kutora ivhu kuvachena chika navakutorera zvavatema vachivadzika panhigo dzavakagara. Vanhu vane dzungwa vasi zvavanoita. ZANU-PF hesipati vanhu ngavarega vanogona kutonga nyika vambotongawo. Zvinorwadza zvavari kuita izvi kutambudza hama dzenyu. Ngatendawo.
Makadii pafidi 7 apo ndoitwawo Good News ndiri kuno kuPretoria, South Africa. Nyaya yamotaura muchoropodza vamunanga pai kutaura ihurukuro. Mukuru wavo havana kana dambudziko. Dambudziko ndimi vari pasi, ndimi une mashoko akaipa kukanganisa zita remunhu mukuru. Iyezvi zveamerica yakaita zveinoda zvemunovakurudzira imi vana Dhiwa Mahinga nana Chamisa. Munovakurudzira zvinhu zvakashata muamericans kuti vakwadze munyika yezimbabwe. Ndimi matrouble causer nana Dhiwa Mahinga. Togu zivai ndi takawanda tuugu zivai uti ndi mitra bukosa mwanadi wa mafing. Nana chamis. Hii wamuna kakupada hii wamendi hawa kuda jepi. Yukuruji mkukosa dira saidri udoti mimu tongi jiti. Mchitura hawa na maile duna na mbuya vichifani zara mzimbabu. Nina wini mwini pa utupanzi hii kudrizanda. Zii zacho. Munga esiko papa ningiri gini pa jigaro. Ima musa mbusanga nisui ni problem imu. Tinda mchitura ushinata so. Musa zora vamo mafuta ya masora imu. Imu masora mafuta 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 imu. Nuri kushora vamo kisane basi. Tinda.
Mbota wangu. Pastidio 7 up. Please. Mnangagwa ngatuone sevani. Ngatuone sevani mnangagwa. Chinongo duana. Takato sharu wawo.
Aiwa, tinoe zvitenda zvikuru, chinhu chose chinongoda kuti vanhu kana vachinge kunga zvavanenge vachironga zvorongwa vanhu vari pamwe chete. Zvorongwa vanhu vari pamwe chete kuitira kuti zvigone kuva zvinhu zvinenge zvichifamba nenzira kwayo. Nekuti vanhu vava vaikanga vachinge vabva mukati menzvimbo idzo dzidze kwachironga idzi. Voiswa kupi? Nzvimbo idzo dzidzi ndidzo dzinotarisirwa kuti nzvimbo dzinenge dzine madzitetogu avo mukati menzvimbo idzodzedzo madzibaba emadzibaba avo vanenge vari ikoko vosvikira pamuzvongo wekumudzwa zvisinganzwisisiki hazvinatsi kufamba zvakanaka. Zvinoda kuti zvigadzirisike nenzira kwayo inopa kuti vanhu vasununguke uye vachiwirirana zvisina mhirizhonga. Tinotenda zvikuru kana hurumende ichinge ichitinzwisisawo pane papa pamusoro penhaurwa iyoyi kuti zvigone kuva zvinotifambirawo zvakanaka. Tinozvitenda zvikuru. Kunyangwe baba namai vari mumba pakasava nekunzwisisana nekuwirirana hapana chinobuda. Tinotenda.
Makadiko patidezevi ndakumbira zvemupondibvunzirawo mwananzi Douglas togara pemwanzvora kuti kana achiti zita rekuti MDC yaraenderawo maalliance pattern havanaonda api haanotiti ndi vachitushandisa zita remdc alliance nokuti papa mungondibvunzira kuti mapatterns aanawo ndiyo anaani vaanawo ipapo vanoti zita vamaalliance hamuti kungotsvaka utano mugadhi zvaratidza kuti kudzidza kuna zvakunobetsera wisdom chaicha inodiwa ndiya mwari ndibvunzirewo togare pimonzoro handipindiriwo ipapo chete.
Ini ndinoitwa Theodore Mpandawana. Ndinongonzwa uyu murume achinetseka pamusoro penyaya yezita kati zitozopinda tichinzi alliance kudii kudii. Zita ndofunga togara takataura kuti isu hatinei naro. Chandiri kumukurudzira ndicho kuti ngaainde kune vanogadzira zvitupa uko. Vonochinja mazita avo ezvitupa. Iye ndiye honzi Nelson Chamisa. Akadaro nyaya yacho ndinofunga umwe musi kuda angaiwini. Asi zvekare vanhu tikazova kuti ndiwo metsi yacho haiwini izvi. Saka zvezita rake rokuti alliance iro ngaatori. Wedu uyu nyangwe ikaimanhunzi pati yacho tinongoitora yakadaro. Chatoda munhu uyo kwete iye nokuzvinetsa kwaari kuita. Ndati tionesane ipapo kana muchigona kumusvitsa shoko iri. Mubudzei kuti ndo zviri kutaura vanhu. Iye nipano ndiri kutaura ndakamirira ruzhinji rweZimbabwe kuti zvezita hatinei nazvo izvi. Patakaita zvese izvi hatisinei nezita isu chataida munhu. Ndapedza hangu handizi kuti ndakuudzai mashoko akadii. Ndini Theodore Mpandawana ngadaro.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazu enyu pa WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Pakutema munda kambo kanobva kuna Alec Macheso. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mana ane makumi masere nevanhomwe 1487. Sangano reHuman Rights Watch rinoti raisa nyaya yevanhu vechilonga pamusorosoro penyaya dzariri kufambira. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nisu zvakare maniro anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.